What would you like to record?
Sí. Five. Sí. Kana ukationa timu round ne boys tingoziva kuti isusu takastika. Kana ukationa tichichesa ma dream everyday tingoziva kuti takapika. And they know kuti nini ndonzi pill so I'm working and my flow is getting sicker. Pavanondiona muma streets vanomanya vanomanya kumbotry out a picture. Ey, tora picture. Vanoedza kumbotry out a picture. Ey, vanofona vachida feature. Vanogaya kuti ni. Ey, tora picture. Vanoedza kumbotry out a picture. Ey, vanofona vachida feature. Vanogaya kuti ni. Vanogaya handione. Ava, vanogara vachinditsoma. Vanogaya kuti ndivo vakangwara vanonyembedzera kusagona shona. Muma streets tinogara tichijoga tinogara tichingotizawo boma. Kana tichienda kubhawa chingogara watobika sadza gara watomona. Gara watomona mubhawa nemabebi ndatogara ndatoona. Tinogara tichidena isusu takawanda usandibate kola. Tine boys rekuchita, boys rekumbare, boys rekuzimre, boys rinosvika riri team. Kana ukati juma satibvunze kuti boys iri team. Kana ukationa timu round ne boys tingoziva kuti isusu takastika. Kana ukationa tichichesa ma dream everyday tingoziva kuti takapika. And they know kuti nini ndonzi pill so I'm working and my flow is getting sicker. Pavanondiona muma streets vanomanya vanomanya kumbotry out a picture. Tora picture. Vanoedza kumbotry out a picture. Vanofona vachida feature. Vanogaya kuti ni. Tora picture. Vanoedza kumbotry out a picture. Vanofona vachida feature. Vanogaya kuti ni.
Vanogaya kuti ni nopenga. Nopenga.